Ngati chirukuti kana chekuti takanyora nyaya last week ye mamwe ma generals tichitevera nyaya ye corruption on housing dzimba dziri kupiwa ko dziri kutengerwa vakuru vakuru vemasoja ikoko. So takanyora story it was a very straightforward story. Ndikati nyaya yekuti this is what has happened chikango narrator chete
chamungati imi ndo chikurukuru chazokutumai kuti muchiti makusiyana nayo nyaya yacho chii
kwazvoitika muma developments okuti takazofonerwa fonerwa nevamwe vatinoshanda navo vakazoshedza shedzwa nevamwe vachiti isu tiri vemilitary intelligence tiriuda zvakati 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 ndobva tabva taona kuti nyaya haisisese raitosiyana nayo kutoita zvimwe and pakudaro tanga tichiitira kuti majournalist atinoshanda navo ave safe it was not like kuti tiri kuti tasailenzwa taakusiya nyaya dzinofanira kuitwa dziri mupublic interest aiwa tanga tichiitira kuti vanhu vatinosevenza navo vaite safe nokuti ndicho chakakosha stereki icho chokuti kana muchishanda mese muri majournalist chaunotanga kutarisa safety ne well-being yeshe yemareporters vanhu vakushanda navo
muchaita sei manje muchaita dzimwe nzira here dzekuti nyaya dzacho dzirambe dzichizofamba kana kuti dzichazosimudzirwa mune ramangwana
handiti vakaisha statement vakati hai tiri kuongorora nyaya iyoyo tiri kuinvestigeta handisi tinovimba kuti vachainvestigeta voadresa nyaya yacho kana yoadreswa vozoishuwawo chi another statement kuti painvestigation iya yatakataura nezvayo papaya ndizvo zvatakawana izvi and taazotora matanho okuti tiadrese nyaya iyi nenzira yakati so because as long as kana zvaadresa zvinhu zvacho izvozvo zvatakatitaura izvi hapana chakaipa isu tozongoti chi tozongoti vazobudisa imwe statement paya vachiti taadresa nyaya iya so saka kwava nechii neregress because majournalist kana achinyora zvinhu vari kunyorera kuti zvibude pachena so that kwakaitika kana kwaitika mamistakes zvinhu zvakafana necorruption nezvinhu zvakadaro da mupublic affairs apo panyaya dzeaccountability nedzegood governance zvogadzirwa asi kuti vanhu vanongonakidzwa nokungonyora chete aiwa